Paris zvino muManchester vanhu vamukavaine kushishi kana kukuru zvikuru sei nenyuzi dzekukuvadzwa kwevana kwavanga vaenda kumutambo kwaAriana Grande. But semugari wemuna muManchester agara kwenguva yakareba, ndingati zvinhu zvakasangana. Vazhinji vari kutya, vamwewo vari kungoita sezvatinongoita mazvese. Sezvakaita seni ndinoshanda muguta imomo meManchester maitikira bongozozo, asi tangomuka tiine chivindi chekungoti chinouya chinotiwana isu. But mota dzemapurisa dzamuka dzakazara mumugwagwa, uyewo panga pachingosvika nhau dzekunzi pane mamwe mashopping center anzi vanhu vabve vasudurudzwa nemamwe matrain station. Saka sekungoziwa kwenyu panotambirika nyuzi dzakadaro, hapana kugadzikana kwepfungwa kunonyatsoitika kwakawanda. Asi vashandi vazhinji vemumaofisi vanga ndichitaura ndichionawo navo vanga vachiratidza kutyawo, asiwo vachiratidza kuti vanoda kuenderera mberi neurongwa semaitira vanga vachingoita mazuva ose.
Imi munombopfuurawo here nepachiteshi apa?
Chaizvo nguva dzose sezvandambotaura ndinoshanda kwavanoti ikoku financial district yeManchester City Centre, saka iguta rangu ndinoshandisa chiteshe ichi. In fact musi wechishanu chaiwo watabva uyo ndakapfuura nepo, ende ndakangoita kamwe kapfungwa imwe feeling yeuye semunhu anotendawo zvekare. Ndakangoita this feeling yekungoti pane zvirikuda kuitika, butiwo unenge usingaziviwo kuti muchadenga munenge muchirongwei. Saka ndanzwa kukatyamadzwa nekushushikana zvikuru, especially nenyaya yekuti pane vana vadiki vashayika. Nhamba vari kuisa yeti 22 yevanhu vashaya uye 59 vakuvara.
Imowo mudhorobha iri mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawandawo here, uye pane vamambonzwawo here kuti akakuvara kana kuti anga ariko kuchiti kwechi?
So takati wandei vekumusha kwedu kuZimbabwe, nekuti even machechi makuru vanosanganisira vanazayo jana naAFM vane mapazi imomo. Asi so far pahama dzangu neshamwari dzangu dzandinoziya, hapana wandati ndanzwa akuvara kana kuti abatanidzirwa musekwende. Asi takangoisa nzeve pasi kungoteerera kuti panogona kunge paine vaviri vatatu vabatanidziro.